Akamu gaga akuruani chi ba 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 sa soja love dajindi mbova kwazi sa mbova nyazi sa maninga zida kundirwa tisa tova itira zandubani sa bakani dash grimbani badaguwa ya makuruani. Yoni masailo manyo wani esemgandi muna muchandi pisango wanandi mili mani dera shirimbani badagura ya maguru wani yoni masailo manyo wani kanamgandi muna muchandi pisango wani ndozenda kumanga kuti popo patala kuombira kuti ndiende kuchipatara kurwadzi vavakandi unenda katandara bibi yavundu paino shotira angazvitangarini ane masini arikuenda nevini asi tomuziva chinonga mubini but wona idzini varvaripo vane mamepo vakanidhesgrimbani vadakuvaya makuru wani uyani masailo manyo wani esemgandi muna muchandibvisango wanandimiri manidhesgrimbani vadakuraya makuru wani uyani masailo manyo wani kanamgani muna muchandisira ngowani ndozoziva ini ndagonyera pamagitare sezingizi vanditeyavo ndiona pagirazi yata bisha kuva ndipangirozi ndobotauna tumira masizi vari kundigara tumadhare antikumbo rake gari kuvare ende dzime nguva inandirare ndongochema kuti pasi chinyakare vakanidhesgrimbani vadakuvaya makuru wani uyani masailo manyo wani esemgandi muna muchandibvisango wanandimiri manidhesgrimbani vadakuraya makuru wani uyani masailo manyo wani kanamgandi muna muchandibvisango wani ndozenda kumanga kuti popo patala kuombira kuti ndiende kuchipatara kurwadzi vavakandi unenda katandara bibi yavundu painoshotira angazvitangarini ane masini ari kuenda nevini asi tomuziva chinonga mubini but wona idzini varvaripo vane mamepo vakanidhesgrimbani vadakuvaya makuru wani uyani masailo manyo wani esemgandi muna muchandibvisango wanandimiri manidhesgrimbani vadakuraya makuru wani uyani masailo manyo wani kanamgandi muna muchandibvisira ngowani ndozoziva ndazindimbova kwazisa kwazisa kumbova nyadzisa vanenga zvida kundirwadzisa ndovaitira zvandokwanisa vakanidhesgrimbani vadakuvaya makuru wani uyani masailo manyo wani esemgandi muna muchandibvisira ngowanandimiri manidhesgrimbani vadakuraya makuru wani uyani masailo manyo wani kana mgandi muna muchandibvisira ngowani ndozoziva ini.